manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe bato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatapfuma nei masaya avakapambwa nekupondwa kumabhuku vanoradzikwa. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera. Mutambi wenhabvu aive nemukurumbira uye ari murairidzi wenhabvu Raman Gumbo anoradzikwa muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vatapfumanei masaya avakapambwa nemugovera wapfuura kumabhuku nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF pamwe nevasori vakazowanikwa nesvondo vakapondwa varadzikwa nhasi kumarinda emabhuku Tafara muHarare. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachishora zvikuru kuita kwavanoti kwezanu PF kwekushandisa chisimba kuuraya nekutyisidzira vanopikisa senzira yekutsvaga rutsigiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhomho yevatsigiri vebato ravo vaungana panhandare yemabhuku grounds kuzoonekana nemumwe wavo vachamisa vati kupondwa kwavamasaya kunoratidza kuoma mutsipa kwebato riri kutonga rezanu PF.
Why do you commit such murderous acts? My rituals, a power. Wanobata mfundisi for rituals, for power. Iro simba iro rikana inuwa mnangagwa. Rino kuna kira yere madarara papiro izere teropa. Imi mofama mchisi mnesha mwine munyu. Wangu mune ine munyu asikune ya mwani.
Vaende rambiri wa chamisa wa chiti.
Chepa alideja kuti msaru zueza. Jiswa nunge zichitwa. You can't waste $5 million just for the first set of records. Mario yo $5 million hande ina yakuma hospital. Mario kana mati ma hospital haita hande ichinotenga zvitima zvitsva. Chitima chitsva chinoita $2 million. Let's invest my resources mukuseva upenyu not to destroy lives sezvataita vamasai.
Vatiwo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo chavangu vari kushandiswa nezanu PF, asi zvose zviri kuitika izvi zvichapera munguva pfupi inotevera. Asi vachavangu vagara zvavo vachiramba kuti vari kushandiswa nezanu PF vachiti vakanangana nekuchenesa bato ravo. Ukuwo mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vati vachamisa vava kungomera chizanu PF pamuromo nekuti vatadza kutungamira bato ravo reCCC.
Mashoko avachamisa haana hunhu uye haana huremu nekuti isu tichitarisa maelection apfuura aiva norunyararo nokuyanana. Saka vachamisa vanofanirwa kudzidza kuti pavanosumuka ngavataure chokwadi kuti inini strategic ambiguity yandaiti ndaronga yakapfupfunyuka yakundiparira.
Gweta riri kumirira mhuri yekwamasaya vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa yekuratidza kuti vamasaya vakafa nerufu rwamwari here yaratidza kuti kwete.
Tikachazopuwa hedu detailed report pamusana pezvakaitika kuti kufa kwavo hakusiko kubva kuna mwari. Report yacho summary yakatendiswa kumapurisa kuti vaseresete kuti zvakakonzeresa zvinhu zvakaitika kune mushakabvu.
Kanzura Ward 9 mumusha weruwa vari nengo ye CCC va Wilfred Chuma vati vane chivimbo chakakura chekuti pachaitwa sarudzo dzemabai election mumabhuku bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Tinovimba kuti vanhu vemabhuku nezvaitika zvakatsamwa zvisingaiti. So zvichatopa kuti vabude kunovhota nekuti vataura kuti isu hatingavhoteri munhu akaurayisa mumwe munhu wemuchikomedu. Ndinoda kuti madifferent political parties.
Mukoma wemushakabvu vatapfuma nei Masaya vaEdward Masaya vapa matendo nekuchemwa kwaitwa munin'ina wavo.
Chandinoda kungokuudzai ndechekuti mutemo wese wakatangwa naMwari uyezve munhu wese anobuda mumutemo anosika chinhu chisina kunaka. Kurangwa kwaMwari hakushayi pepa vanhu vasingaite zvinhu zvinofarirwa naJehovha natenda.
Rufu rwava Masaya rwakauya nguva pfupi mushure mekushungurudzwa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira mumiriri weparamende webato iri vatakudzwa ngadziore pamwe chete nevaimbo vemumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda pamwe chete nenhengo dzebato reZANU-PF. Asi ZANU-PF inozviramba izvi ichiti CCC inoda kuizora mafuta enguruve yainenge isina kudya. Kupondwa kwavaMasaya kwakashoropodzwa nemasangano pamwe nemapoka akawanda anosanganisira Amnesty International, Human Rights Watch pamwe nemuzinda weAmerica, uye hurumende yakakurudzirwawo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vayo kubudikidza nekuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu idzi. Mushakabvu vaMasaya vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Varwere vashandi nevamwe vakatiza misha yavo vari kubva pachipatara cheShifa chiri muGaza nhasi paine mashoko ari kupikisana yekuti Israel yapa chipatara ichi awa imwe chete yekuti vanhu vabve. Varwere vari kurwarisa zvakanyanya zvekutadza kufamba vari kusara nevashandi vashoma shoma. Mauto eIsrael aramba kuti ati vanhu vabude muchipatara cheShifa icho chinove chipatara chikuru muGaza. Achiramba mashoko aya mugwaro raaburitsa, mauto eIsrael Defense Forces ati haana kumbobvira ati varwere kana vashandi kana ani zvake abve kana wekuti mauto achatungamira kubviswa kwevanhu. Mauto aya ati akataura nemukuru wechipatara pamusoro pekuwanisa mukana vakachengetedzeka kana vakachengetedzeka wekubuda kune avo vanoda zvavo kubva pachipatara ichi. Sangano renhau reAFP raburitsa mashoko nhasi ekuti Israel yapa chipatara cheShifa ava imwe chete yekuti vanhu vabve. Israel inofunga kuti chipatara cheShifa chiri kuchengeta mauto echikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo. United Nations inoti varwere, vashandi pamwe nevanhu vemuPalestine vakatiza misha yavo vanodarika zviuru zviviri vanga vakachengetedzeka pachipatara ichi pakapinda mauto eIsrael nemusi wechitatu. Bazi rezveutano muGaza iro rinoshanda neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe vafa muhondo iri pakati peIsrael nechikwata ichi. Israel inotiwo vanhu vanodarika chiuru nemazana mana vafawo munyika iyi. Hurumende nemusi wechina yakarambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kukwira zvakanyanya zvikuru muguta reHarare. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJen Fan Muswere vakazivisa kuti pamusoro pekurambidza vanotengesera migwagwa mukati memaguta vari kuitawo zvakare kuti vange vachiona kuti maguta awaniswa mvura yakachena, uyewo vane mapindu ari kudiridzwa nemvura dzemasiweji ange achiparadzwa. Pamusoro pezvimwe zvakawanda zvakanzi zvinofanirwa kunge zvichiitwa, vahurumende iri kutarisirwawo zvakare kuti marara ange achitakurwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vabatwa nechirwere chekorera, uye vanosvika zana nemakumi mana nevaviri vafa nacho nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamewo wadzai kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Idanho rakatorwa nehurumende mazuva matatu apfuura rakakomuniketwa ekubudikidza nekumakansura kuti chirwere chichanyanya kupararira, saka vanhu vari kutengesa mumugwagwa vange vachimira kutengesa kwavari kuita. Bati vanhu vari kutagetwa nedanho iri, vanhu vari kutengesera paya panganzi pasina zvikwanisiro zvakaita semvura nezvimwe zvakadaro. So harisi danho rokuti riri kungotora munhu wese anga ari kungotengesa, bati vaya vanenge vari pamamarkets vari kutarisirwa kuti vange vachitengesera panenge pane mvura kuderedza kuparara kwechirwere ichi.
Zvakarambidzwa kutengeswa chikafu chete here kana kuti chero zvinotengeswa mutaundi?
Pakutsanangura kunoita tsamba yacho hazvina kunatsokujekeswa kunzi vanhu vari kutengesa zvipi zviri kurambidzwa, asi pakutaura kwatakaita nevakuru vekukanzuro yeHarare semuenzaniso vaitaridza kuti vari kuda kurambidza vanhu vanenge vachitengesa chikafu, nokuti vamwe vari kutengesa zvimwe izvi hazvinei nekuparara kwechirwere ichi. Saka tinotarisira kuti kana pane vanenge vachirambidzwa vange vari vanhu vanenge vachitengesa chikafu, asizve vanofanira kunge vari vanhu vanenge vachinzi havana kuwana residence kana kuti clearance kubva kudepartment rezvehealth remakanzura ese munyika.
Imi sesangano makatambira sei danho iri, tichiona kuti vanhu vakawanda muZimbabwe vaakurarama nekuzviitira mabasa emaoko?
Mukoma Joka, chirwere chekorera chirwere chinotyisa. Ndofunga munorangarira zvakaitika muna 2008, vanhu vakawanda vakafa. Saka isu seboka tinokurudzira mamembers edu kuti aite zvese zvavanogona kuti vange vachitengesera pakachena, vasaparadzira chirwere. Asi tinokurudzirawo futi hurumende kuti pavanenge vachiisa mitemo yakaita seyavaisai, ngaisabata mavhenda chete, nokuti mavhenda asiriwo ega anoparadzira chirwere ichi. Saka tikaita kuti vanhu vese, nyika yese inge iri awe ichidzidziswa nezvechirwere ichi, zvinotibatsira. Nokuti tikanangana chete nemavhenda, pamwe tinenge taposa kuti togadzisa sei dambudziko irori. Ndomaonero atinoita.
Vanga vari mukuru werimwe sangano ravanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova chizvarwa cheZimbabwe asi vachigara imo muno muAmerica kuCalifornia, vanoitwa ivo muzvare Dzokerai Minya, avo vakatanga ivo kambani yavo yekubika zvikafu zvekumba vachitumira vamwe vanhu vagari vemuno muAmerica, vamwe vanobva kuZimbabwe, vamwe vanobva imo muno.
Isusu kambani yedu inonzi Zim Cuisine, zvichireva Zim for Zimbabwean food. Tinogara muCalifornia, USA.
Makafunga sei kutanga kambani iyi?
Katanga pakati peCovid vanhu vaisada zvekuenda vachinodyira muma restaurants, vaida zvekudyira mudzimba dzavo asi vachidya chikafu chakanaka chavasingakwanisi kubika vega. Saka takaonawo mukana kuti pane vanhu vari kutora chikafu chedu, muriwo nedovi unodiwa chaizvo kuno. Maclient edu havasi vanhu vekumba chete, havasi maafrican chete, tinobikira vanhu vese. Nivo varungu vanobuda sitere muriwo nedovi. Saka ndiwo matangira asakaita ipo paCovid.
Magara muchiita zvekubika izvi here kana kuti zvinhu zvamakatotanga panguva yeCovid?
Takagara tichibika, taibikira non-profit yedu. Tinoita basa rekubetsera vana vechikoro mafees kuZimbabwe. Tine non-profit yedu inonzi Tese Foundation, handiti Tese tichireva kuti it takes a village, tinoda Tese kuti tibetsere vana. Saka taiti vanhu vasati vadhonesa mari vauye kutina vanzwe nezvebasa ratinoita, tobika dhinaiya vanhu vodhonesa. Saka ndomatangira taita vanhu vaigara vaiziva kuti taibika. Saka vanhu ndovakatokumbira kuti mimi munodi kuchivhura tekubikira kuti kwanise kuramba tichidya chikafu ichi kutsvaga mari dzevana vechikoro. Ndomatsangira takaita saka tanika na 9 years tichibika.
Tombotarisa zvamungati zvikafu zvekunyanya kufarirwa neveruzhinji imomuno muamerica ndezvipi?
Sadza chairo chairo ndo number 1 chinhu chinodiwa nemakastoma edu vakationa tiine senti yedu tiri kumaizenzi. Kana vasina kumboona kasadza vanototsama. Tovebika sadza nemuriwo nedovi ndo number 1 requested dish. Uchizotera huku yakagochwa. Tinogocha futi tinofamba negrill yedu tinyatsoita zvokumba zvaya zvokuita brai nechako kwete negasi. Saka vanhu vanotoiziya signature test iyoyo kuti huku inoita kunge yekunando ndiyo yechitu inonyodiwa. Then kutera izvozvo mapai. Vanhu vanodisisa mapai edu. Zvikatoita mapai akasiyana siyana hausingawani kumba. Ndikuda kutimeke soti munhu wese anokwanisa kumadya. Nguvaya vasina zvenyama tine mapai hopo emuriwo.
Zvanga zviri nyore here semudzimai kutanga bhizimusi imo muno muamerica? Uyezve zvii zvamungakurudzirwa mamwe madzimai vari kufunga kutanga mabhizimusi?
Aiwa zvanga zviri nyore chaizvo. Muno unotowana nzira wakangoenda paintaneti apa kusecha kuti unoregister state business rako. Within a day, 2 days, unenge watotanga kabusiness, watoregister zvine pamutemo. Ivo vanhu vacho vanongogara kuti uri mucommunity nawo ndowaunotanga kukumbira kuti nhaimi ndakatanga business rekudai rekudai. Ndikumbira kuti mundisapoti. Ivo vanhu ivavo ndo vanokubetsera kuti usimudzire business. Otherwise kuoma chaiyo seko hazvina kumbooma.
Mataura zvakare kuti muri kushanda nevamwe vari kuZimbabwe. Muri kubatsira vanhu kunharaunda dzipi? Nei?
Tiri kubatsira vana kuZimbabwe vari muhigh school kuti vaende varambe vari muzvikoro, especially vana vasikana. Ndine mwoyo wekubetsera vana vasikana kuti vasakurumidze kuroorwa, vasakurumidze kupinda mudzimba nenyaya yenhamo kana nyaya yekushayirwa school fees. Saka ndinomeka shoti vana vanenge vakabhadharirwa fees. Tinoshandira rural areas, mavillages emumasvingo kunana Morgan Star, Chikarudzo, Manunure, Dzoma, macommunities atinenge tiri imomo. Uye vamwe vana vedu vakatozoendera mberi vakauya kuno kuAmerica nenyaya yekunge vabhadharirwa fees tese vapasa. Saka vawanira mukana yekuyo kuyunivhesiti kunotaura kuno vamwe vatoriko kuno kuyunivhesiti upenyu hwavo hwashanduka. Saka vese vanenge vachida kubetserwa vanokwanisa kutitsvaga paintaneti patefefoundation@gmail.com kana kutitsvaga nekuzinzi zvini koko vanotwana. Tinotenda chaizvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mchana Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwevagari wemumisha yenzvimbo yemabhizimusi yemurehwa kana kuti Murehwa Center, avo vari kuronga kuumba sangano revagari remurehwa Residents Association. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu, tabata vari kufanotungamira urongwa uhu vaHonest Madzara kuti tinzwe kuti vasvika papi.
Maita basa baba kandimiri nekuti pamukana uno kubudisa shongwa chedu chemurewa Residents Association pamepo. Takatarisa murewa pane transfer yekuva neton board ichabata mawadzi anoti 2, 8, 16 and 30. Nokudaro kubudirira kwenzvimbo kwave kuda muonera pamwe sezvo vakuru vakati chara chimwe achitswanye inda. Murewa ichange nemagungano anoti gungano remusika vendors remabhizimisi business community vedzimotokari vematransporters kuzouya iyo yedu Murewa Residents Association. Zvichashanda pamwe chete nekanzuro yemurewa nemakanzura emawadzi atataura manaya vachibatsirana kuvaka murewa pamwe chete nekunzwisisana. Pari zvino ini sacoordinator ndaisa pamwe zvaiunzwa nevanhu kuti tivake bumbiro iro riri kuongororwa nevanhu kuti kana pane chingabviswe kana kuwedzerwa kuti rigotambirika patichaungana pakati pemavhiki anoti rekupera kwambudzi kana rekutanga kwazvita. Nekubva ratanga kushanda pakusarudza vatungamiri vemurehwa Residents Association.
Kuti munhu anga ari nhengo yemurehwa Residents Association anenge achikwalifya sei kana kuti zvii zvamunotarisa?
Kunhengo dzegungano iri pazvoti kutarisa vagari vemawadzi anoti 2, 8, 16 ne 30 ayo anova chaumba town board. Tisinga tarisi ruwara, nyika inova munu. Sanga anora anoteera, chitendero chako, zero. Kana batoshi matungiri wenyika, igumba kumba. Ungawe unemba, ungawe unoloja, askutu uwe nengo. Unofanya kunge uchibvumirana nezvinangwa zvegungano zviri pachikamu chepiri pabumbiro redu remutemo atingati pachirungu maens sezvakanyorwa pachikamu chetatu chebumbiro redu remutemo.
Pane mari here dzinofanira kunge dzichizotarisirwa kubhadharwa nenhengo dzichange dziri musangano renyu?
Zvemari zvichabuda pamusangano wekutanga wevagari uchaitwa pamavhiki anoti kupera kwambudzi kana kutanga kwazvita.
Vateereri vangada kuzivawo kuti kana paine mari dzinenge dzichizobhadharwa dzinenge dzichizoita basa rei?
Kana vanhu vabvumirana kuti pachave nemari ichabhadharwa, vanhu ivava vachabva varonga mashandisirwo achaitwa mari iyoyo. Asi tichitarisa zvinopa pundutso kuvagari vemurehwa pamwe chete nekanzuro yedu tichibatsirana sevanhu vanenge vave kushandidzana pamwe chete.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchibuda nepfungwa yekuumba sangano rinomirira vagari? Tichiona kuti kanzuro yagara ichiita hayo basa rekumirira vagari nechakare.
Chekutanga sekutaura kwanamboita kuti town board ichaumbwa nemawadzi mana. Mawadzi aya anenge asina zviya zvekune mamwe mawadzi zvinonzi village development committees. Nekudaro takafanira kuisa musoro pamwe sevagari kuti tive nezwi rimwe pabudiriro yemurehwa. Pakubudirira kwenzvimbo kana kurwisa matambudziko anga uye sekuti zvirwere, mafashamu, kukurudzira vagari kutevera zviga zvebazi rezveutano. Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reema. Chepiri, pane pfungwa dzinobuda mukati mevanhu kuti makanzuro ashande yatingati pachirungu speculation. Asi kana muri pedyo muchishandidzana navo panova nekujekeserana nemuvono wechokwadi sezvo vatungamiri veiboka iri vanenge vave nemukana wekusangana nekanzuro vakamiririra vagari zvisingaitiki kumunhu akamira ega. Chetatu, nyika yedu ine dambudziko rekunyura mune zvematongerwo enyika zvinounza gakava nguva nenguva panotaurwa chinhu chebudiriro. Saka gungano iri richava muyananisi kunyaya dzebudiriro sezvo panenge pasina kunzi zvabva kuna kanzuro angana anova weboka rakati.
Mati mava nenhengo here dziri kumira dziri mumakomiti esangano renyu?
Pane zvino hapasati pave nenhengo dzeutungamiri yatingati komiti. Nhengo idzi dzichasarudzwa pamusangano uchaitwa pakati pemavhiki andataura aya maviri. Zvakare itarisiro yedu kuti nhengo idzi dzichabata vakuru vemunzvimbo, vadoko, madzimai, vakaremara kana mapoka ose ari munzvimbo yedu yemurehwa town board. Chimwe chatingade kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino takaendesa draft constitution yedu kuna council chair womurehwa anova vagutu, tikaendesa zvakare imwe kuhofisi yemukuru wekanzuro CEO kuti vatarise vagoona kuti yakanaka here, inokwanisa kushandika nayo here, tisazova nemakakatanwa kumberi uku. Nekuti shwiro yedu ndeyekuti tishandidzane nekanzuro, nzvimbo yedu ibudirire, tibvise makakatanwa ese agara anga ariko kuvanhu nekanzuro.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nevari kufanotungamira urongwa hwekuumbwa kwemurehwa Residents Association vaHonest Madzara vari parunhare pamurehwa Center neStudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Makwikwi ekupedzisira eMiss Universe 2023 Voice for Change ari kuitwa nhasi manheru kuEl Salvador. Ari kumirira Zimbabwe kumakwikwi eMiss Universe 2023 Voice for Change Brooke Jackson akabudirira kupinda mutsvarakadenga gumi dzepamusorosoro kana kuti top 10 kumakwikwi aya, uye vakawanda vane tarisiro yekuti anogona kutora mukombe kana kupinda muvatatu vekupedzisira. Munhau dzemitambo, aimbove mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo aradzikwa nhasi kumarinda eLady Stanley muBulawayo. Gumbo akashaya musi wa 10 mbudzi ari kuBotswana uko akanga ave kurayiridza chikwata cheko. Zvichakadaro, chikwata chenhabvu chenyika chevanhurume chemawarriors mangwana masikati chiri kupinda munhandare yeHuye Stadium muButare kuRwanda chiine tarisiro yekukunda Nigeria iyo inonzi nevamwe yarasika nzira yayo munhabvu yepasi rose. Zimbabwe neNigeria dziri mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupiwa manyawi nekutatarika kwakaita Nigeria musi wechina apo yakaita mangange 1-1 neLesotho izvo zvaive zvisingatarisirwe nepasi rese. Chakanyanya kushamisa veruzhinji ndechekuti mangange aya akaitirwa muLagos, Nigeria umo ma Super Eagles aitarisirwa kurakasha Lesotho iyo isina zita munyaya dzenhabvu. Zimbabwe haisati yamborova Nigeria kana mumutambo mumwe chete zvavo kubvira muna 1980 apo maWarriors akatanga kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi aimbove manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti hapana chikwata chisingaroveke pasi rino kusanganisira Nigeria. Mutsigiri wenhabvu vaBozo Marimo vanoti kana Nigeria ichita mangange neLesotho hapana chinotadzisa kuti Zimbabwe ikunde mumutambo wamangwana uyu.
Hapana timu isingadyike kwatasa kuti Nigeria ine mavatambi vanogona chaizvo asi havakwanisi kutamba pamwe chete setimu. Pane vanhu vanogona vatinoti maindividual players, saka mutambo unogona kungoenda chero kwawaenda.
Mukusarudza chikwata chake, murairidzi weZimbabwe ane vatambi vanoti Jordan Zemura naAndy Rinomota avo vakadonoka kusvika pamutambo neRwanda uyo akapera uri mangange 0-0. Pamusoro pazvo ane vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Marshall Munetsi, Tino Kadewere, Tine Hadebe avo vane mukurumbira pasi rese. Nigeria ichange isina mutambi wayo ane mbiri Victor Osimhen weNapoli kuItaly uyo akakuvara achitambira chikwata chake muCR. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKudzai Bere vanoti Zimbabwe ndizvo.
Inini ndiri kuona kunge mangwana tinokunda timu inonzi Nigeria. Why? Because matambira yakaita neLesotho haina kuratidza kunge ichiri kupisa sezvayaita. Isisi otherwise matambira takaita kuRwanda tinoratidza kunge takatoratidza kuti takasimba zvekudaro. Saka inini ndotarisira kuti mangwana Nigeria tinoibata.
Mune mumwe mutambo weGroup C watambwa nhasi, South Africa yarwa Benin 2-1 mumutambo wenyika idzi wekutanga watambirwa muMoses Mabhida Stadium muSouth Africa nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti South Africa ndiyo yave pamusoro petafura mugungano iri nemapoinzi matatu. Zimbabwe haisati yamboenda kumafinari eWorld Cup kubvira muna 1980 apo yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. Mitambo yeCasolada Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Chicken Inn 2 Yada 1 FC Platinum 1 Wange 1 Black Rhinos 3 Shesham 2 ZPC Kariba 1 Simba Bora 1 Ngezi Platinum Stars 3 Cranbourne Bullets 1 Triangle 1 Cats United 1 Dynamos Dimbare 1 Green Fuel 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyonge vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatafumanai masaya vanoradzikwa kumabhuku. Urumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwekorera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwena mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga le-TRC elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF labacuphi, umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi weqembu lenguqu njalo wadlalela i-Highlanders leqembu lesizwe lama-Warriors uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Kukhethwa isiqamulamayezi somhlaba namuhla uMiss Universe lapho iZimbabwe emelwa khona intombi enhle eke yehlukanisa isizalwane seZimbabwe ngemibono uBrooke Bragg Jackson. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ilunga le-TRC elithunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF latholakala libulewe, umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe eHarare namuhla lapho umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa asole khona kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi nguye obulale uMasaya, kubika umlondolozi Ndlovu.
Marivano ziwa mbuwa wachaita.
Babu chene nga mafudu abasekeli be-CCC ematuneni emavuku tafara namuhla bephekelezela uMasaya zesha izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo. UMasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO nabasekeli be-ZANU-PF. Wazotholakala efile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba otshiye abantwana abathathu, esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngoMpalakazi. UChamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele athiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelele ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapoliseni.
Whoever perpetrated this crime.
Sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli wemelika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujezise labo abenze lobu budlova. Abaningi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Obe ngumqeqeshi womdlalo wenguqu njalo owake wadla uBhedu edlalela amaqembu agoqela ele Highlanders lelesizwe elama Warriors. URaman Kumbo ungcwatshwe eLady Stanley Cemetery koBulawayo namuhla. UKumbo uqaleke ngeviki edluleyo ekweleBotswana wabhubhela khona ngemva kokuqaleka. Uvaleliswe ngamakhulu abantu abagoqela abadlali labasekeli benguqu kanye labezombusazwe. Abakhulume emngcwabeni wakhe bathe uGumbo ube ngumqeqeshi olohlonzi, bathi njalo ilizwe lilahlekelwe kakhulu. UMkagumbo uVirginia yena uthe ulahlekelwe ngumuntu obe yinsika empilweni yakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlehlile nyovana wesula isinqumo sakhe sokukhetha ukhomanda wamabutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sbanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF Politburo. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokubhalelwa ligqwetha uMnumzana Kudzai Kadzere emxwayisa ukuthi kumele esule lesi sinqumo ngokuphangisa ngoba ephule isisekelo sombuso welizwe iconstitution ngokufaka umkhokheli webutho kundaba zombusazwe. Kube isiphithiphithi esibhedlela seShifa eGaza namuhla, izigulane zivaleka kulesi sibhedlela zisithi zixwayiswe libutho lakwele Israel lona eliphakathi kokuhlasela eGaza lilwisana leqembu leHamas lona elihlelwe yiMelika njengeqembu lezidlova ama-terrorists. Kodwa i-Israel ikulandule ukuthi yiyo etshele abantu laba ukuthi bephume kulesi sibhedlela. I-AFP ithi kulezigulane labantu abangelandawo zokuhlala abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulesi sibhedlela. Akubizwa ozwayo namuhla ntambama kwele El Salvador lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokukhetha isiqamulamayezi somhlaba uMiss Universe 2023 Voice for Change. Izizalwane zeZimbabwe zizalandela lomcimbi sigobhoza amathe ngoba eleZimbabwe lalo likhona kulomncintiswano limelwa yintombi emhlophe eke yehlukanisa abantu ngemibono ngemva kokuthola isicoco sikaMiss Zimbabwe uBrooke Brack Jackson.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Lamlela ndwandwe.
Izakhamizi ezigabeni ezitshiyeneyo zeGwanda zithi zilakho ukuphelelwa izifuyo ikakhulu inkomo ngokuswela amanzi ngoba amadamu amanengi esetshile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukutsha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekuthe izakhamizi ithwele nzima ngoba sekumele zidingele izifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotho kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele lamanzi. lana kungaze kune likazamxolo amadamu egcwale amaningi awegwanda nakwezinye izigaba zamathaven south abeba ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze kwana north umnumzana Zolitin Kabula uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcina amanzi.
Thina enqameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kaGabula agcizelelwe ngumnumzana Collins Fanda oyisakhamuzi seNtshepe Konda South layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholayo kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa utshalesi isikhathi abe semalutshwane njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi asele ingcekeza. Amadlelo vele sisakhulume ngawo.
Singenjalo isakhamuzi seKwanda South eMawane umnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze bengaphelelwa isifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zabo kutsho ukuthi abantu siyakufala isifuyo zethu.
Ukansila kaward 2 eKwana North uNkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukusilela kwamanzi lokhu kulakho kubangela kumemethayo kwemikhuhlane.
Sithwele nzima ayikancane, so sikhangela ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze singatshayi wathi 2.
Kusenjalo mama beBruna Beck ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunye wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflawa kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadala i-R50 ngamunye nokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obiba yigila emkhuba esebenzisa amabizo athi funganisethwa lelithi lise chilima ubesithi uhlelo lokuncediswa mama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwo emazweni. Abesifazane beBruna Beck abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Gukama
Hamle
Hamle Lam Shwe Shwe.
Siyabonga jaha lezansi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Nkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Nobuntu obabes bembube. Usichasisela ngenhlelo zabo zokuphathisa amantombazana.
Particularly i-pedant show esijayele ukuthi nxa ama-fans ethu ebuya babhadale besebenzisa i-sanitary wear. So sesavula ama-pad bank kuma-youth center akobulawayo anceda osisi abasebenzisa ama-youth center lawo. So we make it our priority ukuthi since sawavula kumele every now and then lapho esikwanise khona sihambe siyewagcwalisa, because thina sithi lathi saqalisa sisebenzela ema youth center kusasali phupho nje lokho esasikwenza. So ukuthola isanitary way amapads lani lana okusetshenziswa ngomama asonto encane, because into efunakalayo whether you like it or not every month kumele ube layo. So sometimes kuba nzima for umuntu omumama oli artist ongawazi ukuthi uyayithola ngaphi isenti lakhe elilandelayo. So we thought let us lessen that burden for young female artists who are utilizing these centers ukuthi nanko thina njengabo sisipakho benobuntu sithi nansi isanitary way buya uzosebenza ukwazi ukuthi at least i-cost yamapads kule inyanga awulayo. And also okunye esikwenzayo siyaphekela abantwana ngesikhathi sekhisimusi, siyokuphekela abantwana ngale Tshabalala Youth Center lapho inobuntu vele yasungulwa khona eTshabalala. Siwaphekele, sifanike amafidlongo, sifanike lezwithi. So bese sifuna ukuthi kungabi ngokwekhisimusi kuphela, ngoba kuloo mama ojale ukusincedisa khona ngale wakwathi lekwathi abantwana balokubuya lapha bazosiqhweba babuze bethi mama kanti osisilabana abaphekayo bangaphi, bakithi sikhani ukudla okumnandi. Kwahlela kithi ukuthi okay, now we need to up it up sithathe notch singahambi ngekhisimusi kuphela sihlala hlale singanyanga la sihlale hlale sihamba siyaphila so we will be fundraising for such things
selitholeni kuma sanitary pads lapha njalo likhangelele ukuthi lingahamba lithwele amaningi kulula yini ukuthi liwathwale
ngendlela ebesixwayise ngayo ukuthi ama sanitary pads singathi siyawathwala from lapha kuza sijulela futhi so ngcono sithathe imali sifike ke lapho ekhaya sicele imali ukuthi abakwanisa ukuthi besidonethele badonethe noma yimalini iyabe izahamba to that cause masifika ekhaya there are companies that we usually work with abajayele ukudonetha nje even singathenganga so sifuna ukuthi sibuyele futhi to those companies and say right now nanko we are buying from you guys since you always donate from for us for free for this cause siyethenga khona futhi in bulk sihambe futhi siyegcwalisa la ama-pad banks esesiwavulile kuma-youth centers akubulawayo
khonapho kuma-youth centers maningi ina amantombazana njalo abanye ke akubandlululi laba bangasibo ama artists
no sithi asithi ama artists kuphela sithi wonke umntwana wengazana osebenzisa i youth center akathole access to i sanitary way recently sivulile ukusephumula esilwane youth center it's the busiest ayilama artists kuphela ilaba abazayo ilaba thungayo kulabanye babesenza soap making and candle making amankazana it's so busy if there is something that will keep umntwana out of the streets imnike umsebenzi or imfundise umsebenzi wokwenza izandla if there is a center like that abantwana kabatshone khona le athi sesifaka okunye kuyi incentive eceleni ukuthi bahawukele lamankazana ukuthi ngingatshona youth center laphana ngiyabe ngithola amaphezi every month so umthetho wakhona ngokuthi inkazana lenkazana esebenzisa i-youth center engaphongi uhamba nje siyavakatha hayi eyimember e-youth center iyabe izayithola le i-sanitary way abanye abantwana uyathola ukuthi bagcina sebesebenzisa amalembu into ezingekho healthy ezagcina im-affecta ngale kumama im-affecta egcine segula ikokhoza ama-cancer just using anything
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Duduzile Sibanda ilunga leqembu lenobuntu obhepsi bembube lona leli qembu eliphakathi kohambo emelika leCanada sixoxelaye ekhonapha emelika asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama ngokristande lamhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residence Association sihlaziya udaba lomkhuhlane wekholera wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
ngibonge kakhulu emsakazweni kungemukela msakazi ngiphinde ngibonge labalaleli bestudio 7
ungasitshela ukuthi umumo unjani ngasikhangele ukubana kwezinye izigaba zelizwe sekube lodubo lwekholera singabona yini kusiba ludubo edolobheni lakobulawayo kosukwane ezilandela
umkhuhlane wesihudo kumbe ikholera lo sithe watholakala kwezinye izigaba zelizwe kungeke kumangalise ukuthi utholakale kobulawayo emalangeni abuyayo ngenxa yokuthi angithi uthelelwana ngezindlela zokubamba izinto ezinjengezithelo nokunye nje ezilonga abantu bethe bathinta lapho kuthinte khona abantu abalalo umkhuhlane kumbe igciwane lalo umkhuhlane kuyenzeka ukuthi igciwane leli lidluliselwe komunye ngakho ke nxa sizithi siyahamba edolobheni lakobulawayo zafica ukuthi abantu baningi bayathengisa izithelo abantu baminyene abantu basebenzisa izinto abazibamba bendawonye kumbe ungena ebhasini kumbe ungena ngaphi khonaphana nxa ubamba kufingenelisa ukuthi amagciwane lawadlule ezilonga umanzi lapho kulamanzi khona umbe lapho abathe abantu bathinta khona mkhuhlane lo osele amagciwane akhona sele khona apho yenelisa ukuthi udlulisele phambili. Njalo siyakubona ukuthi baningi abantu njengoba sikwazi ukuthi emadolobho kuyachunywana, abantu basuka kule dolobho besiya kuleli yalo abanye basuke kuleli yalo besiza ngapha koBulawayo. Khonokhana ke kungaba ingozi enkulu engabangela ukuthi lowo mkhuhlane ugcine usithiwe echithisa koBulawayo.
Ngokubona kwakho kumphele kwezweni ukuze umkhuhlane lo ungasabalali ngakhulu khona ngapho koBulawayo?
Indlela yakuqala ezenza ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe siwe nqabele kumbe abantu balimukiswe ngawo ukuthi abantu batshelwe ngawo esithi khona kona ngesilungu education, ukuthi abantu bafundiswe sibili ukuthi umkhuhlane lo usukhona elizweni, ngakho ke abantu kabaqapheli bafundiswe futhi langezinto okumele bazenze ukwenzela ukuthi bazivikele bangawuthathi lo mkhuhlane okugoqela khona ukuthi abantu bagezise izithelo abazitholileyo bengakazidli, abantu babilisa amanzi bengakanathi, bafaka amaphilisi emanzini bengakasebenzisi lawo manzi ekunatheni. Zonke lezo zinto izinto ezingavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane lungasabalali kakhulu. Imfundiso abantu abayidingayo ukwenzela ukuthi bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona, ngoba kathesi abanye kabalalwazi. So siyakhuthaza ukuthi iBulawayo City Council ibambene lezi ngathi ezijiyashiyeneyo basondele kufundisana abantu, kungaba ngama road shows, kungaba kusemsakazweni langaphi ngaphi, kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona njalo uyasabalala khona. Konke kunganceda kakhulu.
Awugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kumsakazi, sivalelisa kubalaleli bemsakazi weStudio 7. Sikhuthaza abantu ukuthi bahlale bekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe umkhuhlane wekholera umbo wesihudo ukhona njalo uyamemetheka. Ngakho ke sikhuthaza ukuthi abantu ezindaweni ngezindawo bahlale beqaphele njalo behlale bezivikele kuso sonke isikhathi, benze khonoko ababutshelwayo ngazo zonke izikhathi ukuthi bangavikela njani umkhuhlane wesihudo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lunye lilayo.
Na Chris kwezemidlalo luthuli lodwa emsileni wengalani yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League, lapho amanye amaqembu aqhubeke khona namuhla elwisa ukuthi engagunyulwa kulesi sigaba. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuPSL ngemva kokunqoba isheshamu nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi lanhlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Ele sheshamu lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, kodwa lihlela ahlala endaweni yesibili nxa usuka emsileni. Iqembu leTriangle lalo lile miklomelo efanayo njalo lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cape United. Iqembu elisemsileni wengalane leCranbourne Bullets nakaliselalo ithuba lokusinda njalo namhla libhaxakulwe nge-3-1 zintshantshu zalonyaka Inkezi Platinum Stars. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iGKN itshaye iYada nge-2-1, iFC Platinum ibe ngujiki lobhanqa 1-1 leWange, wathi iDynamos yakhuphuka yahlala endaweni yesibili ngemva kokunqoba iGreen Fuel nge-1-0. Kusasa kule midlalo emibili lapho iRentals ezadibana khona leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium, kuthi ngaseGibo iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Highlanders. Umsekeli yamqeqeshi weqembu leBhoso uJoel Luphahla uthi bakhangelele ukuphenduka bephethe yomithathu imiklomelo kusasa.
Sidlala leManyika i-team number 2, sikhangelele ukuthi maybe sibambelele kibo, sibasebenzise ukuthi sinasikhansi siye phezulu, ngoba siyakwazi singawini sebe sesitshintshana iposition yethu thina siye lapha abakhona bona bazelapha esikolo. kota usuze kube lula kata kufana basicheni feni lala kuroti kwenye lula makona ye training kuti mbazi mesele kutu kwewe kumbwa kwenye milika
ikambule manjika Diamond silishe zenda wenye sitatu nye mvago mpumele emidlalo idlalo na mshanji kusenjalo iko embulawe silisa ilimela ilizo le Zimbabwe emidlalo nwenguko kusasa liza tivana lele Nigeria emidlalo nwalo SB ili USB asika group C kumkankaso walo utinga makaembaza kwa pateka kumnundi swano wezo mshaba owe World Cup ngo 2026 wadlalela ikambula maori ya zutezi kapenya uti abalandi libo mdalwe nguko kumele baye muge ili loba yipi mpumeleza ubakona kusasa.
Of course, as a Zimbabwean, I'm expecting uti za beza le ushe and collect the 3 points, but we also have to consider uti abantulawa it's been long nena za beza le onke and tulentezi ezenzi uti team sana. So in as much as everyone wants them to win and that my expectations are high, we also need to uti njani to acknowledge lapava ishule kakone because ipo ora about they need to be together, to train together, they understand each other, they have more combinations. Bedali, Ipura, Energy, Electra, Entertainer, and only that can happen. Naban Sibia Zai,
Umjaloxa, Saluza, Zalewa, Rwanda, Lobanje, Kambulis, Babu, Gabu, Yuli, Sekaya, Mobile, Zimbabwe, Alila, Inkun, Zalunile, Zalela, Imidalu, Zingalapezulu, Zombie, Zimbabwe, Nigeria, Zingena, Umjaloxa, as Long Tromelo, Wotuang, Aline, Yamabu, Bile, Zimbabwe, Lubanchilopan, 0-0, Lele, Rwanda, Watele, Nigeria, Lubanchilopan, 1-1, Lele, Soto, and Wasugulok, Alom. Kaso ni melezi we 7 ngobula wayo ni mucho ze finjanji
kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu le rumba elizibiza ngokuthi Private Boys lona eselethu le indlikizane ye single elesihloko esithi uta kanjani ungikoloda
ngilela kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele yobingilelayo ku Stephen Mbube yabamazi ngonqondo ngonqondo ehamba lapha nalo Duff Manning nomnyamanyathi no Ford Ranger yosilamba jacket ibaba fana le Private Boys yabafana badabuka e Plant esigabeni sasedugwe futhi sesihambe saba namadlala ya 5 kanye nama single track ya 3 Isingi track leyo besithethi na uja kanjani ungikoloda ukhomba ukuthi iyakugqugquzela nawe noma uyichaya ungabona isikolodo somuntu iyakugqugquzela ukwenza ugijima uyobhadala fast akumelanga ukuthi uyodakwa usasenemali yami
abangathanda ukuxhumana lani balithola njani
thina ingoma sidlala singapha kwele South Africa abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 610 65 6149 inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021 la ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu
iwaphi amazwi owachiyela abalandeli
abahlale njalo besisupporta bethenga ama-originals kuyasenza ngathi kusinikeza amandla ukwenzela ukuthi sikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka siyabonga I'm going to go to the hospital.
Private Boys besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Ilunga le-Triple C elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-P F umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi wenguqu wadlalela i-Highlanders uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Wanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.